manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 13/2024 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti tachida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafunding.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredio paine kurudziro yekuti vakazvimirira vapiwo maresinesi. Nyanzvo munyadzo zveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura.
Vabudisa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seyeresadic neeuropean union.
Sangano rethe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira pamafambisirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutepfenyura paredio kana kuti World Radio Day. Paine kurudzira kuti hurumende ipewo makambani akazvimirira oga maresinesi ekutepfenyura sezviri kuitwa munyika dzakawanda. Mutoro wedu enhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi haina urongwa hwayaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padandemutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitepfenyura paredio. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotepfenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZECRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambiswa kumashoko mudare reparamende. Mukuru weZecras Amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemaresinesi munyika kwevanoda kutepfenyura munharaunda. Vati nepfenyuro dzeredio dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo wenepfenyuro dzinotepfenyura mumatunhu madiki kuitira kupamikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe maresinesi.
Mukuru wenepfenyuro yeAvushen FM Muzvare Pretty Dlamini avo vapinda ugungano iri nhasi vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti tachida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara zvakaita semafundings wekuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambiswa kumashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo maresines kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda maresines vakaita sana Community Radio Harare, ana Kumakomo kwaMutare, ana Kwelazi vasati vapiwa. Saka zvinoita seunge pane kakumbunikidzika karipo pakuti pakupiwa kwa maresinesi hazvichanyanyo tariswe kuti veruzhinji vari kuti
sachigaro wekomiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende vaCaston Mateu vati vari kushanda nehurumende kuti zvive nyore kuwaniswa maresinesi.
Zvatiri kuita isusu separlament kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio stations.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipeyo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutepfenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kumacommunity radio stations, zvakare pavanoapprova malicense emacommunity radio stations.
Zimbabwe kutepfenyura paradio kwakatanga muna 1933 kuBelvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa13 kukadzi paurongwa hunotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinotarisa mabasa eradio mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza, kana kuti radio a century informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa maresinesi kune pfenyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Rimwe sangano rinoremekedzwa pasi rose rinoongorora nyaya dzesarudzo reThe Carter Center raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Gwaro iri rinoti sarudzo idzi hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa pautongo hwejekerere pasi rose. Mashoko aya ndiwo akataurwawo neveSADC, African Union, EU nevamwe munyika pamwe nekunze. Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kwakapa kuti veEuropean Union vati havachabatsire Zimbabwe Electoral Commission nemari, uye veAmerica vachitiwo havachabatsire Zimbabwe muurongwa hwekuti itaurirane nevekunze vakaita seWorld Bank vayakakwereta mari yairi kutadza kubhadhara. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo nebato reZANU PF vari kufamba havo vachirova bembera kuti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Igwaro rinoratidza kuti zvavakaona ndo zvakaonekwa neveruzhinji, vataura nyaya dzakawanda wanda ipapo.
Nyaya dzavanyanya kubata ndedzipi mugwaro irori?
Nyaya dzine chekuita nekuti zvakanga zvakamira sei sarudzo dzisati dzaitwa, zvii zvasvikitika, uye kunyanyanya zvisina kufamba zvakanaka. Vakataura kuti musi wesarudzo zvakafamba sei, vakataurawozve sarudzo dzapera. Vabuditsa nyaya dzakawanda dzakatotaurwa kudhara nemaobserver missions akaita seyedunhu reSADC neEuropean Union nemamwe maobserver mission akawanda.
Muchidimbu tingati vari kure zvakadii kana kuti vari pedyo zvakadii nezvamakaonawo nezvakaonekwa nevazhinji paground?
Vari pedyo pedyo nezvakaonekwa neveruzhinji. Tichitaura kubva sarudzo dzisati dzaitwa, nyaya dzemitemo, kuti pane mitemo yaisa pavanhu rusununguko rwekuti vagone kuita sarudzo yavo zvakasununguka. Pane nyaya yekuti makurukota kana kuti vaishandira VEC kuti vanga vakamira sei, havana kwavakarerekera here kana kune kwavakarerekera. Ini nyaya yavabata
vachipendera gwaro ravo vapavo kurudziro muchirungu voti marecommendations. Munoona achitambirika here muZimbabwe zvichizoshandiswawo musarudzo dzinotevera?
Marecommendations avapa kana kuti zvavari kuti vanoshuvira kuona zvichishanduka pasarudzo dzinotevera, hapana chitsva chavari kutaura. Ndizvo zvinhu zvaingonyorwawo nevamwe vaiongorora sarudzo kubva. Handisi kuona zvavakurudzira sekuti ndo zvichaitika, nekuti semukutaura kwakamboitwa naProfesa Jonathan Moyo mumashuro, hakuna vanotonga vangaite shanduko inoita kuti vabude mumasimba.
Nyanzo munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naIvans Zininga Studio 7. Kune vakawanda vanoti vechidiki vari kusiiwa nevabereki vavo munyika ivo vachienda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika vari kusara vachiita unhubu hwakanyanya. Asi vamwe ndo vanoti vamwe vana vane vabereki vari munyika vari kungoitawo mombe dzemashanga. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi ari muHarare.
Mumwe wechidiki anogara kuGreendale muHarare, tichaona mubvuiwa, anopupura kuti vechidiki vakawanda vanosara vega, vabereki kana vaenda mhiri kwemakungwa, vanoita zveundururani.
Takatarisa chikomana chimwe chatinoziva chakasiyirwa imba muno muGreendale, nevabereki vacho vachinge vaenda kunoshava kumhiri kwemakungwa. Chakanga choshandisa musha uyu kuunza mabhururu kuti vange vachinwa nekufara. Vachiita zvose zvavanofunga kuti zvinongaitike pano pasi. Iyi inyaya kuti panenge pasina mukuru ari kupa tsudzo kuti aiwa mwanangu apa waakurasika.
Mudzimai wechidiki wemuHarare, muzvare Kelly Manjeya, anoti vabereki vari kunze kwenyika ndivo vari kukonzeresa dambudziko iri.
Kazhinji kacho tinoona kuti mubereki anofunga kuti anokwanisa kukombanzeta rudo nemari. Izvo zvinoita kuti mubereki atumire mwana mari zhinji imwe isingatomboendera nezera rake, isina any supervision yekuti anoshandisa zvaanoda. Izvi zvinopa mubereki satisfaction yekuti ati inini ndiri kuchengeta mwana wangu. Asi pane zvinhu zvizhinji zvaanenge asingaise into perspective zvinogona kuverenga mwana wayo. Zvakaita sokuti mwana akapuwa mari zhinji, zvinoita kuti mwana partake into my legal activities akaita semadrugs, maparties, ari unsupervised.
Asi anozviramba izvi mumwe wechidiki kuda kwache munjoma ari kushandira kunyika yeCanada.
Iye mubereki wanenge achifunga zvakare kuti vepedyo vandakasiya ndati vanditarisirewo mwana vaya vari kutarisa mwana kuti ari right here. Izvo vaya vari uko nyango vakaona chakaipa havachaudzi hama yavo nenyaya zvakare yekurwadziwa nejealousy reukama paushamwari. Havachaudzi mwo wako kuti aiwa mwana kuno akupindana nechakaipa vakungoti aiwa ndivo vakazviita vakaenderera vakasiya mwana wavo isi hatingavatarisiri. Ndo panobva dambudziko rese iri.
Vamwe vana vari kusara munyika ava vabereki vachienda kunoshava kumarimuka kunze kwenyika vanonzi vanosara vachishandisa dzimba dzevabereki kuita mitambo yakafanana neyekuita bonde vakawanda pamwe chete kana kuti masex parties pamwe chete nekutengesa nekutora zvinodhaka. VaWilson Box, mukuru wesangano rinobatsira kusiya zvinodhaka reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, vanoti sungawirirano iripo pakati pekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki vane vabereki vari mhiri kwemakungwa.
Kuno kuZimbabwe tine nzvimbo dzakati kuti dzavhurwa dzemafaro, saka kana mwana asina mubereki kana kuti munhu anokwanisa kumuongorora kuti ari kuita nezvei uyezve mwana aine for example $200 muhomwe, mwana iye anoita chipoko chaicho nekuti anenge ane yatinoti freedom yakawandisa. Saka vazhinji vacho vari kuwanikwa vachipinda mune zvinodhaka, vamwe vacho vari kupinda vachiwanikwa zvikare mijawo yemotokari iyo vanenge vakaita si vakadhakwa.
Vanoongorora magariro evanhu uye vari mukuru wesangano reFemale Students Network, muzvare Evanice Munando, vanoti honzeri yedambudziko iri haifaniri kuonekwa sevabereki chete asi vana vacho vari kuita misikanzwa iyi.
Asi zvazhinjiwo zvimwe zvinoendera nevana vacho kuti vana vakambenge vakakudzwa sei, nekuti mwana kana akarerwa zvakanaka chero mubereki akasavapo, mwana anogarika naye, mwana uyu anokwanisa kutodi kutoita zveupenyu hwake zvakanaka. Tongoda kupa mucherechedzo kuti kunyangwe nherera dziya dzinokwanisawo futi kutorarama zvisina vabereki.
Imwe ongororo yakaitwa nebazi rezveutano nemasangano eUnited Nations anoti UNICEF neUNESCO yakabudisawo pachena kuti nyaya yevabereki vari kuenda kunze vachisiya vana vavo mumaoko evanhu vasinganyatsogona kuvachengeta iri kupa kuti vamwe vana ava vagume vaita pamuviri kushandisa zvinodhaka nezvimwe. Rimwe sangano rinonzi Zvandiri rakabudisawo ongororo inoratidza kuti nhumbu dziri kubatwa nevanasikana vari pasi pemakore 10 nemapfumbamwe, zvinova zvikamu makumi mapfumbamwe nemashanu kubva muzana kana kuti 95% dzinenge dzisina kurongwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice of America,
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations Security Council inoti iri kushushikana zvikuru nekurwisana kunotyisa pakati pehurumende Democratic Republic of Congo nevakaipandukira veM23 muguta reGoma. Mauto eDRC aendeswa kunochengetedza mahofisi eUnited Nations nemizinda yedzimwe nyika mushure mekunge vanhu vaenda kunoratidzira vachivapomera mhosva yekutsigira chikwata cheM23. Mukinshasa zvikoro zvevekunze zvavharwa pamwe nezvimwe zvitoro zvakawanda. M23 yakatora dunhu reNorth Kivu. United Nations ine mauto emuDRC anonzi nevanhu atadza kumisa hondo. Nhasi nhaurirano dzekuedza kubuda nechebvumirano cherunyararo chekumbomisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas dziri kutarisirwa kuenderera mberi. Nhaurirano idzi dziri kuitirwa muCairo uye dziri kupindwa neveAmerica, Egypt, Israel neQatar. Hapana kunyatsowirirana pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi imire. Nyika dzakaita seAmerica neEgypt dzave kutyira kuti danho reIsrael rekuda kurwisa dhorobha reRafah riri pamuganho neEgypt richapa kuti mudunhu muve nekusagadzikana kwakanyanya. Egypt iri kutyira kuti vanhu vachatiza muGaza vachanopotera munyika iyi. Musangano wepagore wakanangana nekutarisa mamiriro anofanira kunge akaita upfumi hwenyika mugore rino ra2024 weEconomic and Business Outlook Symposium uyo unoitwa nevemabhizimusi veConfederation of Zimbabwe Industries. Wanga wakatarisirwa nemusi wechina svondo rino muHarare unonzi waendeswa mberi pachimirirwa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ritange raparura urongwa hwaro hwemari hwegore rino kana kuti Monetary Policy Statement. Musangano uyu unobatanidza nyanzvi dzezveupfumi, vemabhizimusi, vemapazi ehurumende pamwe nevebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchiunganidza mapoka ose akakosha munyaya dzezveupfumi munyika.
I think opportunity kuti pawe nekutaurirana mairirano nemareforms especially around nyaya dzecurrency dziri kutaurwa. Hurumende ine zvairi kuronga maringe nenyaya yecurrency, macurrency reforms. Saka I think musangano uyu unoita zvakare kuti veindustry uyo mascholars nevamwe vakazvimirira vange vachikwanisa kuitawo contribute towards debate iroro. Kuitira kuti hurumende painozoita come up with a position at least pane paine buy-in nerutsigiro rwakasimba.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti pari zvino munhu wese akatarisirwawo kubva kuRBZ
kuti rive rinokwanisa kubuditsa zvinhu zvavangakwanise kuti vasapote kana kuti vastabilize mari yenyika. Taona pamakore paiteseta traya vaedza zvose zvavanogona kuti vakwanise kuti mari yenyika irambe ive ine value, but zvose zvakanganisika, zvose zvinongoshanda nguva pfupi.
Muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI Dr. Callisto Jokonya vanoti chiri kunyanya kuchemedza vemabhizimusi pari zvino mutengo wedhora rekuAmerica pamisika.
Chikuru chatiri kutarisira sevanhu veindustry nezvinhu zvatinoda kutaura pamusoro pazvino zvokuti nyaya yeexchange rate ndo yanyanya kunetsa muno muZimbabwe. Zviri kureva kuti mapolisa aiswa akawanda, asi mapolisa okuti exchange rate imire zvakarurama munyika haasi kubatsira. Saka isu chikuru chatotarisira nezvino zvokuti vachauya nenzira yavane vatirongera yokuti exchange rate voimanaja sei nyika yose. Izvozvo ndozvinhu zvakanyanya kukosha nokuti kana tikasangomanaja chita exchange rate zvinhu zvakaita mitengo inoramba ichingokwira nokuti dhora redu romu Zimbabwe rei richingodona zuva nezuva. Saka izvo ndo zvinoreva kuti bata savanhu vemabhizimisi.
Dr. Jokonya vanodzoka vachiti zvakakosha kuti vemabhizimusi vatange vanzwa zviri kuRBZ kuitira kupedza pfungwa yekufungirana kuti pane vari kukanganisa upfumi hwenyika kana kuita inganzi pachirungu sabotage. Musangano wemabhizimusi uyu uri kurongwa panguva iyo hurumende iri kuti iri kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika uhwo huri kuramba huchiondomoka zvisina mukare akamboona. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvebhiri rekubatsira nyika dzinotyidzana neAmerica. Mushure memwedzi yakawanda pachiitwa gakava, dare reSenate muAmerica razopasisa bhiri remari inodarika madhora makumi mapfumbamwe nemashanu emabhiriyoni kana kuti $95.3 billion yekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Asi kuti bhiri rive mutemo pachine makata sezvo dare reHouse of Representatives rinofanira kutambira bhiri iri risiri kuwirirana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Maonero andokuita ndeyekuti kubatsirwa kuri kuitwa Israel ndokuita kuti pamwe hondo yacho inge ichidzikira neyekuUkraine kuti ichisvika kumapeto.
Munoona sokuti bhiri iri rinobatsira mukupedza hondo dziri kuUkraine nehondo pakati peIsrael neHamas sei muchidaro?
Ndirikudaro nokuti kana vanhu vachifila kuti vari secure and superior kunoita kamwe ka security kengoti aiwa no. Hatichavi nehanga yekuda kungoramba tichingorwa chete. Nokuti vari kuzivawo kuti mari dzacho dzavari kusapotwa nadzo dzinenge dzakunetsa kubuda.
Ko sei zvakatora nguva yekuti masenators mudare reSenate vabvumirane pabhiri iri? Chii chakanga chichinetsa?
Nyaya inonetsa especially takuenda kusarudzo sezvo zvakuitika muno muAmerica. Ndezvekuti vanhu havachavhoti zvinenge zvakanangana nekuti vabatsire nyika dzavanenge vachida kubatsira sengana Ukraine naIsrael. Asi vanenge vakutarisa chi population dzavo dzinovasapota kuti vachange vachivasapota here musarudzo patinosvika muna November. Ndosaka kwanga kune mhirizhonga yese nekusawirira.
Ko iko zvinezvi bhiri iri rinonzi rananga voku House of Representatives munoona richinobuda zvakanaka?
Kunenge kwane pressure asi tinoziva kuti iye Mike Johnson mutauri wekucongress akataura kuti hanzi bill racho is dead on arrival kuti havasitombori consider kana one day. Asi nekuda kwekumira kwakaita zvinhu kuIsrael nekuUkraine tofunga kuchava nepressure yakaoma nezvandataura zvesarudzo riri kuuya. Asi ikabudira bill tinoziva kuti aiwa tofunga vaBiden vanenge vakutodzokera for a second term.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nditi maimba muchite zano chororo. Zano chororo ndochororo chacho ichocho. Makudzingwa pamunogara hamusati mapuwa kokuenda. Siya nzvimbo dzamasitateguru enyu ndochororo chacho. Zvinoitika every after election. Kuti maZimbabweans hatidzidzi, hatione, ndozvinoitika after every election. After every 5 years vanhu vanodzingwa mumapurazi vanenge rapuwa vaMr Ningi, Comrade Ningi. Saka vanhu ngavadzidzi.
Hurumende yeZANUPF zvairi kuita inoratidza kuti haina kuvhotekwa nevanhu because inoratidza kuti yakagumbuka zvikuru. Kugumbuka kwayo kunotoratidza kuti vanhu havana kuivhotera. Dai yanga ikavhotegwa nevanhu haizaidzinga vanhu vari kumaruva kumaruwa kwacho kwa hiri kudzinga wano ichibisa wano mudzimba kwa nda kutu wano wawo wagare pai wano wawo wanda watu watambure wagare pai nyezi wakutu wano wawo wana kufutira dae wano kumaruwa kumashingongo kufutira ZANU-PF anga wasinga kudzingi wano kumaruwa kufutira ZANU-PF yoro kudzingwa semu kwa wasinga kukwe nda kuchimi ZANU-PF yaka birona alichinzu shiripachina
asitunaro watu wane shutu kita urumendi mkatume menyikeno vachina vanotorwa wamunda vatema izvozvi vakutorwazve munda pavagere izvozvi vatema izvozvi saka hatisi kuti vanhu vakarwirei munyika rusunungurwawo hatisi kuti vakarwirei triangle iminda yevachena zviri nani vakatorawo zviminda yeshuga ikapuwa masetra asingagoni kurima nzimbe dzacho hapana zviri kuoneka munyika munomu angova madhakanana munhu kubika chingwa chedhaka ndozviri kuitwa muno munyika
Ini ndiri kuda kubvunza hurumende kuti zvairi kuita zvekuputsira vanhu dzimba idzi zvakanaka here number 1 number 2 muri yeZimbabwe muri kuzviona here kuti zviri kuitwa nehurumende zvekuti putsira dzimba inzira yekuti chisidzira nayo kuti pamaelections ari kuya muna June tivhotere iyo ZANU-PF ngatisatye ngekuti kwaakuedza ngatisatye kwaakuedza vasiyei vaite zvavari kuita ndokwekupedzisiraka
masera sei pastudio 7 masera sei nai varume zvino mari yacho ingagara sei munyika kana munhu achingoti pano napano wabuda musunu wanga ari kubotswana imari dziri kubuda idzo dziva chifulai nendege nhasi vabuda vaenda kudubai mukatarisa pari kubuda mamiriyonzi nemamiriyonzi nekuda kwenyaya yekufamba iyo maup and down nezvimwe zvinhu zvokutiwo munogona kuatenda musangano muri paindaneti hazvikurambidziwi izvozvo dzani kuti murambe mongobudisa mari nekubudisa mari torarama sei iko zvino muzvipatara hamuna mushonga muzvikoro chamumaticha havasi kuhora vashandi vehurumende havasi kuhora but mungoramba mongoita maup and down zvimwe zvodawo kuti vanhu munyatsofunga kwete kungoma anyidzana nekuti nyiko yenyu kusaidi kufambe zvakanaka
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirei mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 tinodzokorora zvakare nhamba +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika vamwe vachiti vezvematongerwo enyika havasi kubuda negwara rakajeka pakuti vanotonga sei tichanzwawo kubva kune vechidiki nezvavari kuita kubatsira kugadzirira remangwana kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisei whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanenge vachida kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 1380 ne15460 kilohertz pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekutepfenyura paredhiyo paine kurudzire yekuti vakazvimirira vapiwo marezinesi. Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti kudzikamisa upfumi hwenyika kunoda kuzvipira kwete kungotaura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.